Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichisepe nyura tirimo Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 21 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndisingoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemusadhaki chatina kutanga nhasi kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro.
Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia.
That's a demand.
Indiwe mimwe misore na uzidu za nasi chibakuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki inonzi iri kuita hurukuro neRussia kuti yevake pombi yekutakura mafuta yekufambisa dzimotokari. Mari yehurongwa uhu inonzi inogona kusvika kumabhiriyoni. Kumadora bilioni imwe chete nezvuru mazana mashanu. Dzimwe nyika dziri muhurongwa uhu dzinoti Mozambique, Zambia neBotswana. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti pane hurongwa hwekuvaka pombi iyi asi varamba kutaura kuti Russia iri muhere muhurongwa uhu vachiti kungava kukurumidza kumedza kutsenga kuchada.
SADC hurumende dzedu dzese dzemusadhaki dzine hurongwa hwatinoti master plan yekuti tinge tichigadzira nyaya dzemasimba emagetsi nyaya dzemafuta anofambisa motokari saka tine hurongwa ihwohwo kuti tinge tichigadzira infrastructure inoita kuti tikwanise kusvitsa mafuta nemagetsi kunzvimbo dzese dziri musadhaki isusuwo sehurumende hurongwa hwedu hunenge huchikwana mukati maizvozvo ende pari zvino ndo matiri kushanda tiri ndo zvatoda kuti tinge tichisvika pazviri
pane vekuRussia here vakambopinda munyika vachitaura nemi nevamwe musadhaki nezvenyaya
nekuti nyaya yatichiri kushanda handikwanise pari zvino tinenge tichitaura mazita enyika kana makambani atinenge tichishanda nawo asi ndoda kukurumbidzai kuti hurongwa hwedu huri kukwana pakuti Zimbabwe inge ichiwana mafuta akakwana zvakare tinge tine nzira dzekufambisa mafuta musadhaki region yese
asi hazvizokanganise here Zimbabwe tichiona kuti yagara ine ferukai
ndisingoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemusadhaki chatina kuchitanga nhasi kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro saka zvatauda kuita ndezvekuti tifambire pamberi zvakare tinge tichitarisawo kuti dzimwe nzvimbo dzinganyatsosvika mafuta zvakanaka dzinenge dzichibhadhara mari yakati wandei takatarisana nekuri kubva mafuta nekuti idzo dziri kure toda kuti dziwane mafuta akachipa asinganyanyi kunetsa ruzhinji rweZimbabwe saka hapana chatichaita tinoita kuti tive nedambudziko rekuti mafuta anga achifamba zvakanaka munyika
pamwe wangu vachitiwo trafigura ndo inenge yakuwana mari yakati wandei kudarika Zimbabwe pakutakurwa kwemafuta apa zviri kufamba sei
sekutaura kwandaita pari zvino nekuongorora kwatichiri kuita nyaya nehurongwa hwatinawo handikwanise kuti ndinge ndichi doma makambani akasiyana sana nemazita andizwi anguti umbo wehoho huri kubva kupi nekuti kana sinzi vari kuwana mari yakawanda kupfuura yeZimbabwe tisiri kureva kuti nokuti mafuta yanenge achipinda muZimbabwe asi zvatinoda tinoda yainenge ichinzi level playing field yekuti inobatsira kuti mafuta asadhurire vanhu veZimbabwe.
Vanga vari gurukota runoona nezvemhando dzemoto vafortune chasi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatenda ibiti avati ukukupedzera miseve pazvidhidhi idzo hanga dzichazotevera.
Hazvibatsire mukoma Blessing, chii dambudziko riri muSouthern Africa? Regaidu kudzei dambudziko riri muSouthern Africa. Dambudziko riri muSouthern Africa ndiri kuti hatina njanji. Mukatarinda kuZambia kune copper belt kundola uko. Hakuna njanji inotakura copper iyoyo ichiendesa kubhaira. Kune chibage chinobva kuMalawi zvinorima kuMalawi. Hakuna njanji inobva kuBlantyre kana kuti kuLungulungwe inopinda nemuZambia ichipinda nemuZimbabwe ichienda kubhaira. So kana uchida kubatsira Southern Africa ita njanji iyoyo inobva Lilongwe ichisvika Bhaira. Wozoti kana wagadzira iyo zvoti inobva Harare ichisvika Durban. Chechipiri chokunyanya ndiyo muAfrica muSouthern Africa muSouthern region magetsi kutaura kuno kwandiri kuita hakuna magetsi kuZambia hamuna magetsi muZimbabwe muNamibia vanongokiya kiyawo laki ravanaro ndiri kuti vane smaller industrial base kuSouth Africa kana kune nyaya yehombe inyaya yeEskom yanetsa kwakuita ma 4-hour power out dandiri nezvuro unoyu dandiri mumakuro kuSouth Africa makutengeswa majenerator kuko chirwere cheZimbabwe vaanacho. So we've got an energy deficit. So ngatitsvagei mari tinovaka Impinga dam uko tigadzire magetsi. Ngatitsvagei mari tinovaka Bhatoka kuZambezi kuti tsvage 2000 megawatts. Ngatitsvagei mari tinoita explore methane gas iri kulupane nekuhwange uko. Ngatitsvagei mari tinoita explore gasi iri muIndian Ocean kuMozambique uko riise magetsi muZimbabwe. So zvesecond pipeline yemaRussians chitsvuro mumwe munhu ari kusagira vana vake mabasa.
Zimbabwe ingarasikirwe zvakadii pakavakwa imwe pipeline yakadai?
Kana maRussians ane shungu vadii kuchita kuchikupai mari inojoina pipeline iyoyo kuti ibve kumasasa ichienda kuLilongwe. Kana havadaro tikozeze chitsotsi matsotsi ari kuvhirana. Pane matsotsi anokontrola pipeline iripo veGlencore. Pozoya vana tisatigura nemaRussians vari kuti avari kudya vega taudawo yedu. Kana vaita kutibatsira seregion ngavaise railwaka, pavanotibatsira seregion ngavaise magetsi.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatenda ibiti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki varume mapato akasiyana siyana ezvematongerwo enyika vane maonero akasiyana pamusoro pezuva revechidiki ranga richicherechedzwa munyika nhasi senzira yekurangarira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zuva iri rakatarwa kuri kucherechedzwa musi wakazvarwa vaimbova mutungamiri wenyika ava vaMugabe. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vechidiki varimubato riri kutonga rezanupf vanotizvara nhasi zuva rekuti patariswe nyaya dzinobata vechidiki. Munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki muzanupf muzvare yeukai Simba neGavi vanoti vechidiki vanofanira kushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika uye vanofanira kuwanikwa vari mune zvose zvinoita kuti ramangwana ravo ringe rakanaka.
Kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave vachipinda mune zvezvicherwa vachikwanisa kuwana mukana vasingashungurudzwi. Tikaona zvezvakakodzera kuti vechidiki vave vanokwanisa kuwana mukana wokuwanawo minda mikuru yekuti vanorimawo zvinoonekwa vachitengesa vachikwanisawo kuwana mari vachiraramawo.
Asi mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vaSteven Chuma vati sevechidiki veMDC havana chekupemberera pazuva ranhasi sezvo vachiti zvinhu hazvina kumirira vechidiki pamwe neveruzhinji zvakanaka munyika.
Iri pachena kuti zuva iri harina zvarinotibatsira uye hapana chekupemberera pazuva iri. Zuva iri izuva rinotirangaridza kutambura kwedu isusu sevana veZimbabwe. Izuva rinotirangaridza kuurawa kwakaita vana veZimbabwe panguva yavo Mugabe kuma 80s mune yainzi kukura hundi izuva rinotirangaridza isusu sezvaro zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo kwaiitwa naMugabe izvo akonzeresa kuti vanhu vazhinji vafe kwazvo mugoro ra 2008
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muchikwata cheTyson waBantu Movement icho chiri kutsigira vaimbo vegurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuere kuti vave mutungamiri wenyika vanitokozo Musipa vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa kuti zuva ranhasi rinovarangaridza ushingi hwaive navaMugabe pamwe nechido chavaive nacho chekuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso kubva muupfumi hwenyika nekuzvitonga kuzere
takaona kuti pamainzi makatenderedzwa nema Tsotsi wa muchibviswa pachigaro zvaisa vachokwadi asi chokwadi chiripo ndechekuti pane zvigebenga zvanga zvine chinangwa zvekutora chigaro chekutungamira nyika nechisimba kuti vakwanise kubira nyika vachiisa mari muhomwe dzavo
vamusipa vati havasi kufara nemamiriro akaita zvino munyika vachiti nyika yave mumaoko evanhu vanoda kuguta kwavo chete veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo
zvino tiri kuona kuti nyika haisisina kumira zvakanaka mari haichisina simba chikafu hachisi kuwanikwa mari dzechikoro hadzisi kubhadharika tiri kutarisa mumayunivhesiti vari kuda mitengo inosvika $5,000 asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambira mari iri pasi pe $1,000
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe pamire hurumende yava Emerson Munangagwa panyaya iyi vamwe vechidiki vakaita savafarai muronda vanogara musha Warren Park muno muHarare vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekuti vechidiki vawane mabasa kuitira kuti vechidiki vawane chouviri
isusu semayuthi zvati kutarisira ndezvekuti tiwanewo mabasa kubvira nakubvira kubva mugaba achiripo chechavanhu achingoita zvoti 8 million jobs chichi Nasa hapana takangogara madigiriti na wako kumbao.
Mumwe wechidiki vaIshmael Mandivengerei vatiwo vechidiki vava kufanira kupindawo muzvigaro zvekutungamirira nyika kuitira kuti zvido zvevechidiki zvizadziswe.
Isu vechidiki takutarisirawo kuti utungamiri wenyika chekutanga umbopiwo new blood, new brains. Nekuti makatarisa takabvira kare tichingotungamirirwa nevakuru takudo vechidiki vachipindawo pachi. Vane new blood
zvichakadai muri yava Mugabe yanga yakaungana kumba kwavo inozivikanwa nekuti Blue Roof kuBorodo muno muHarare nhasi ichipemberera upenyu hwakararamwa nemushakabvu asi vatori venhau varambidzwa kupinda kunyange hazvo taona vehukama pamwe nevana vechikoro cheamai Mugabe Junior chekumazowe vachipinda paBlue Roof mibvunzo yatumirwa mwana waMugabe amai Bona Chikore yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo vaMugabe pavaive vapenyu vaiwanzopembererwa zuva rekuzvarwa kwavo nekuita mabiko munzvimbo dzakasiyana siyana pachishandiswa mari yakawanda asi nhasi vemuhurumende neveruzhinji vanga vari kudzimba dzavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
ko vamwe vechidiki vari kunze kwenyika vanoonawo sei zuva iri Michael Hove weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa vaDonald Mamboma
Ishwazi nagamira mushe nokuti kuda wa empowerment yuta kwanzi yaone ji empowerment yandakaona kuhurumende yeZimbabwe ndiyekuti vanhu vanokuti kana pakanzi yuti mopuwa mabhora munyogwa mazita muya munzi oya kana youth officer youth ward officer oya adresa kimusangano ndienda kuchiti rally tonga matimu haito yuti empowerment yaduta wanoza iyo munyogwa mazita kuti mazita munyogwa mukusahani yunoti munyogwa rungani muchingodzokorwa dzokorwa yezeitine program nemaprojekti yatinawo youth empowerment yinodiwa muZimbabwe ndiyekuti inhasi ivhugwe hamungozotuma katawa zvoti youth empowerment chinoita kuti vataure mashoko avo ndechemubando dzati hapana kana nhaka youth kutambura zvekutambura kana paindasiri akavhura taita pamakambani akavhura hapana nombozokira chingoti payouth kare katinombozivirwa zvokuti payouth empowerment vana baba vedu vaingoshanda pambazi vakashanda nevana vadiki vakatodzoka kuzvikoro vati vakatomboshanda yende hazvingambotau kuzo zvekuti youth empowerment sazoni iza kuti vanhu vati vari kusungikana youth empowerment kana ukapa munda munhu asiri bidhunga atasina taking down how yekuti munda wati unoimwa sei zvinobatsira chiizvo zvinovaona vanhu vakapuwa minda kuti pazo vamwe vadu asi hapana chinobuda yaye kuti paita zvomupa munda kazvomupa chino
inyo kupedzisira vamambo
handinongokutaura kungokumbira hangu kuti idei kuri kunzi vachihwisisa vanhu ava vambosuduruka voitawo vaichidiki ava tomboona kuti zvinofamba sei
vanga vari chitaura cheZimbabwe vaDonald Mamboma vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa mudhorobha rePretoria namike hove westudio 7 mukurangarira vaimboe mutungamiri webato reMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Bato reMDC rinoti richange richiita misangano yekuvarangarira matunhu ose mangwana. Munyori mukuru webato iri vachauton Wende vaudza Studio 7 kuti vakuru webato ravo vachaendeswa kumatunhu akasiyana siyana kunotaura nevanhu, vachiti musangano wemuHarare uchaitwa nemusi wechitatu apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachange vachitaura pamwe chete nemukuru musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze, avakamboshanda navatsvangirai kuZimbabwe Congress of Trade Unions. Kuti tinzwe zvizhinji, tanonoka Hwande weStudio 7, abata vaHwende.
Kutanga mangwana mugovera, tichange tichine misangano mapurozi ese aripo 10. Misangano iri kuitwa kurangarira upenyu hwemutungamiriri wedu wakatisiya vaMorgan Richard Tsvangirai, sekuziva kwenyu vatsvangirai vakafambiswa 14 February. So takange tiri kumasvingo tikaita memorial yavo, but izvizvi taakuita anonzi mamemorial lecture anenge achiitwa muprovinsi yoga yoga, yekuti tinenge tichiudza vanhu vachiuya maspeakers achitaura nhoroondo yavatsvangirai, mabatiro avakaita basa vari muMDC. Noziva kuti vatsvangirai vasinga vari murume akange akashinga nenyaya yetrago redu yatinayo, murume akange asiwira nekuzvipira asina chaaitarisira, vakafa vasina chavainacho asi vakatisiyira musangano weMDC, vakatisiyira trago redu yapamberi. Saka ndo musangano watiri kuita kumaprovinsi dzedu ese mangwana.
Saka misangano iyi inoitwa kuva dzimwe chete mumaprovinsi esese.
Hongu ndo chinangwa chedu chekuti misangano yedu yese itange kumanguva dza 10 o'clock, asi zvinogona kuzosiyano hako kune mamwe maprovinsi amwe anogona kupindirana kuti vaite vanhu vabvawo kumabasa pasi. Zuva rakatarwa neutungamiri hweMDC kuti maprovinsi arangarire vatsvangirai dzimangwana.
Vachange vachitaura pamisangano iyi ndivanani?
Tatuma nhengo dzepabato riri pamusoro rinoitwa iro standing committee kuti vaende vachinotaura pamisangano iyi. Kubulawayo kuchange kuina vadhedhikotas ivo vanenge vachinotaurira ikoko. Kubashemaland tatuma vamashakada zene kwamutare kumamikaland tatuma vapiti kumati south tatuma national chairman vatapita kumalo kumati west tatuma vamondwa. So ndo programu yaedu yatinge tinayo. Harare tichaita ndo musi wechitatu paambassador hotel, ndo pachange paine memorial lecture yavatsvangirai. Dr. Kanyenze munoraziva mese vakashanda navatsvangirai vari kuzcpu ndo vanenge vachipresenda memorial lecture yemuHarare pamwe chete nemutungamiri wedu wavachamisa.
Vanga vari munyori weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachauton Wende vari parunhare muHarare natanonoka Hwande weStudio 7. Kunyange hazvo hurumende yakatenga mabhazi eZupco nekuita mushandira pamwe nemamwe makambani emabhazi pamwe nemakombi nechinangwa chekudzikisa mitengo, izvo zvinenge zvakona n'anga murapwa achida sezvo kushayikwa nekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye kushomekawo kwemabhazi eZupco pamigwagwa kopa kuti vemakombi vawedzere mari. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Michete yakawanda yevanhu vanenge vakamirira bhazi reZupco yave kutanga mangwanani ngwanani kusvika pakati pemangwanani, asi mabhazi aya ave kutakura vanhu vashoma sezvo vave kushanda nguva shoma. Mumwe mugari wemuchinhoi vapesi munyaka vanoti dambudziko ravo rekuenda kubasa nenguva ravainge vafunga kuti rapera nekuuya kwakaita mabhazi eZupco radzoka.
chachinja ningangoti kuuya kwa anka achiita kunoku kwa asiku uuya mawira yaita nyaya ningangoti nyaya yekufa ndekuno kwa kuchisina ndakatangarira saka tudiki nyaya yekufa
izvi zvinotsigirwa namai Majori Pawani vanoti vave kugara vakanonoka kubasa
hatina zvinomwe zvarinenge kwarakambohaiwa kwarikutakura vanhu vechikoro kudidi saka dzimwe nguva rinombouya dzimwe nguva hariuyi chonikuona kuti handichingoti mabhazi etumacovid manje katiri fasi asi kungoti vanhu manje hatitarawandisa zvekuti nyange tikauya takawanda tikombita kuti hatisi kukwana
mushandi wegrupu wemuchinoi vaobed tigere vanoti mabhazi avo ari kuwandirwa sezvo vanhu vakawanda vachimhanyira kwaari nekuti anokwirwa nemari yakaderera vatigere vanoti vari kunetswawo nemafuta edzimotokari sevamwe vose uye pane dzimwe nguva mabhazi avo anombohaiwa asi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakataurira vagari vekubhangeti nguva shoma yapfuura kuti hurumende yavo iri kuziva kuti mabhazi mashoma vakati vari kutenga mamwe mabhazi kuti akwane nzvimbo dzose munyika sezvo riri basa ravo kuona kuti vanhu vafamba kuenda kumabasa nemari dzakadzika
nekuti makachema toda mabhazi akati chipei ehurumende tikati awa tichaatsvaga ari kuuya zvishoma nezvishoma takatenga 200 kubva kusouth africa 500 kubelarus 1000 kuchina
mabhazi ezvupwa anokwirwa nedhora rimwe chete rebhondi kubva kunogara veruzhinji kusvika mudhorobha asi makombi anoita madhora matatu kana mana ukuwo tumotokari tudiki tunozivikanwa kuti tutsuriyo tunokwirwa nemadhora manomwe ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya inoti haina urongwa hwekubvisa zvizvarwa zvayo zviri kudunhu reYuan kuChina, uko kwarura chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zviviri. Mutauriri wehurumende yeKenya vaCyrus Oguna vanoti pavanhu munyika iyi zana vari muKenya kusanganisira vadzidzi vakawanda hapana hanzva abatwa nechirwere ichi uye vakadzoka kumusha vanogona kupinza vamwe munjodzi yekutapurirana chirwere ichi. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vasvika muOman nhasi vakaita hurukuro nemutungamiri mutsva wenyika iyi Sultan Haitham bin Tari Al Said. VaPompeo vabatwawo maoko mhuri yevaive mutungamiri wenyika iyi Sultan Qaboos Queen Said vakashaya munandira. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuenda kuIndia nemusi wesvondo asi vanoti havana chivimbo chekuti vangabude nechibvumirano chekutengeserana nenyika iyi. VaTrump vaudza vatori venhau kuti vari kutarisira kuti vatanyorerana chibvumirano neIndia panopera sarudzo. Dare redzimhosva kwamutoko nhasi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumadzimai manomwe akasungwa nezuro mushure mekunge apinda mukuratidzira kwakanga kwakarongwa nesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kuti tinzwe mafambiro aita nyaya iyi tabata gweta riri kumirira madzimai aya amai Ntokozo Dube tachiona veZimbabwe Lawyers for Women Rights.
Hongu tasvika nhasi kumapurisa makuseni tikazvo vanyore mastatement avo ndikavabetsera kunyora mawarning caution kwabva ipapo tikazoenda kukoti tikazopinda kukoti nyaya yacho prosecutor akatoti ari kuobserva page saka pamasubmissions akakazotaura zvakawandawanda zvinosanganisira kuti vanhu ava vachainterfere nemaintefi havazivikane maadresses avo avapa mapurisa kuti ndiwo here sezvo vari vanhu vari kugara kumusha akazotaura kuti vane propensity kuita memory zhonga because nation iri volatile zvine zvakawandawanda zviri kuitika saka tazoopposa application yekuti vanhu ava varemandeni kaseti kwa hita ura mpulisa IT dagari cha demonstration pasina kupuwa notice kwa mpulisa but charge ya rai fesa manja hile recontravention of sexual predation of the criminal code kaka pangu zota ura ipa po mati kwa zezu leone sikuti aja wadu kuta ura ija jisufambirani kaka ziwati na akiz kasi zangala pwe $100 each and then the matter was remanded to Mesua 5 March.
Tanzwa kuti kwasungwawo nhasi vamwe vana veAtuzi vanosanganisira vaRobson Chere munyori mukuru veAtuzi zvakamirawo sei?
Vakasungwawo ngomakwenzi patabuda kukoti vazoti haa tichavadiya tichavasungi ngavaendeyavo kana tichizovada tichazokuudzai.
Saka imiwo segweta riri kumirira vanhu ava munoonawo sei nekusungwa kwakaitwa vanhu ikwakati?
Hakungashungurudza because everything yapuwa nemupurisa achiopoza ake bhaili aitaura kuti demonstration yange iri peaceful, hapana kuitika mirizenga, hapana kuitika mufindo. Vanhu vakaenda vakaendesa petition yavo vakazoendera havo muzimba dzavo. Saka hakusi kunzwisisika kuti vakazosungwa sei zvadi. Ivo nekutaura kwandaita inini navo vakati kune MDC rali iri kuitika mangwana munonga mutoko. Saka kune intelligence yakawanda iri kubva kuHarare. Saka vakapuwa mainstructions avo kuti vanhu ngavasunga vanhu ngavavharire. Otherwise from the indications yemapurisa ndifunga kuti vaivasunga vanhu ava.
Ava vanga vari gweta riri kumirira nhengo dzeAtuzi, amai Ntokozo Dube tachiona vari parunare kwamutoko nestudio 7. Zvichakadaro, kusungwa kwevanhu ava kunoteverawo kusungwa kwavamakomborero haruzivishi pamwe nava Alan Moyo zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC muguta reHarare manheru yemusi wechitatu. Vaviri ava vanonzi vari kutariswa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yezuva revechidiki uye kuratidzira kuri kurongwa nebato rinopikisa reMDC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ni 15460 kHz kwa shortwave mazuwa ose. Sezo ngwe dia pera, rigaiti mbotarisa misore na uzanase. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadik yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia. Asi vanopikisa vanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yacherechedza zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyamina ntungamiri Nkomo.
davalisa demonstration vasina kupuwa notice kumapurisa. But charge yavaise samanje yainge iri contravention of section 37 of the criminal code. Saka pakuzotaura ipapo madzika azovhumirana nesu kuti haa zvauri kutaura izvi hazvifambirana. Saka zvivati.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle olamukela ku studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 21 kunhlolanja 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
it is a day that reminds us of the betrayal of the young generation. I say a betrayal because it is the name of the youth that was used to sanitize this particular holiday, which was meant to give recognition to men who actually betrayed the young people in all, in every sense.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe balemibono etshiyeneyo phezu kosuku lwabatsha olweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day obelunanzwa lamhlanje.
Abantu bayisile ukuthi bagade imoto zokuhambisa besiye ezindlini besemsebenzini ngoba eziningi zikhuphukile ama-price or intengo ngikhuluma kunje ngoba kula amafutha okuhambisa. So abantu abaningi sebegade ama-road, omama sebegade ama-road nezigedi, yikho osekufike elizweni kuzinga lokudubeka sokukhona.
Okusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemijova bakhuphule impadalo yokugada kwezinye indawo. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi kamasikandi uGet Moss yabonga moyo odume ngegama lokuthi Mtane Dlozi. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe balembono etshiyeneyo phezu kwekhefu labatsha eleRobert Gabriel Mugabe National Youth Day ebelinanzwa namuhla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abatsha bezanuPF bathi usuku lwalamhla ngolokuhlanganisa amakhanda behluzisisa okuhlupha intsha yalamhla. Unobhala wezokukhulumisana kugatsha lwabasakhulayo kuZanu-PF uNkosazana Yeukai Simbane Gabi ukhuthaza abanye bakhe ukuba baphatheke kizo zonke inhlelo eziqhutshwa nguhulumende elizweni.
Zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti
kuqakathekile ukuthi abasakhulayo labo bathole ukusekelwa nguhulumende, batholise amathuba kwezokwemba amatshe aligugu elizweni. Amapulazi azokwenza benelise ukulima ngesibanga esiphezulu, bathenge ezilimo zabo, bathole ukuphila ndawonye lemuli zabo.
Kodwa umkhokheli wabasakhulayo kwi-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa u-Obey Sithole uthi akaboni kulesidingo sokuthi yena labanye bakhe baqakathekise lolu suku.
It is a day that reminds us of a betrayal of the young generation.
Lusuku olisikhumbuza ukukhohliswa esakwenziwayo njengabasakhulayo. Namuhla siyadubeka, siswela imisebenzi, sizehluleka ukufinyelela leyo mfundo eqakathekileyo. Konke lokhu kwalethwa nguRobert Mugabe ongasafuni ukusuka esikhundleni sokukhokhela.
Robert Mugabe's continued clinging into power.
Isiphathamandla seqembu labasakhulayo abazibiza ngokuthi Tyson Wabantu Movement, umnumzana Ntokozo Msipha, uthi usuku lwalamhla lumkhumbuza isibindi uMgabe ayelaso kanye lothando ebantwini.
Yaqala lo nyaka ukugubha i-21st February Movement ungekho phakathi wethu, wena mkhokheli wethu Robert Gabriel Mugabe. sokumanje eyikho sinanzelela ukuthi lumgubho awusumgubho wokudla amakhekhe ukuzikholisela kanye lokujabula, kodwa bekuyindlela yakho yokuthi usikhumbuze ukuthi singabantu sivela ngaphi lokuthi siya ngaphi.
Umthulisi Gumede uthi abasakhulayo njengaye kabanalisi ukuphila elizweni labo ngenxa yesimo osekubenza babone kungcono ukuyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe.
Wonke umuntu usebenzela ukuthuthuka, akula muntu ongasebenza afuna ukumandawonye nje.
Lo msakazo awusanelisanga ukukhulumisana lomphathi ntambo wezokusabalaliswa kwemibiko lendaba zokusakaza elizweni uNkosikazi Monica Mtshwangwa ukuthi sizwe icele likahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa phezu kwesimo abatsha abakhala ngaso. Kusenjalo abemuli yakomgabe bebethe gwaqa emzini wakhe weBlue Roof lamhla benaza ilanga lakhe lokuzalwa njengalokho ababekwenza esaphila. Intatheli zindaba kazivunyelwanga ukungena kulo muzi emkhosini lowo ezibone izihlobo labangane kanye nabantwana besikolo seMugabe Junior esisemazowe bengena eBlue Roof emkhosini walamhla. Imibiko ebethunyelwe indodakazi kamuyi uMgabe uNkosikazi Bona Chikore ibingakaphendulwa ngesikhathi lolu daba lusakazwa. Ngesikhathi uMgabe esaphila wayevame ukuba nenkalakatha yedili lokuthakazelela usuku lokuzalwa kwakhe kusetshenziswa imali eminingi kakhulu, kodwa lamhla akunjalo. Iningi labakuhulumende baziphumulele emizini yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siloku sikudaba lunye, omunye wabasakhulayo uSibasa Chuma yena uthi njengoba isimo somnotho siqhubeka sigugudeka, abatsha bebhekane lenhlupho ezigoqela ukusilela kwemisebenzi, akula angakujabulela ngaleli langa. Nangu uChuma exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Ayi ngoku bakula nto eyathakazelelwa lapho, ngoba yeyi abantwana bathele nzima kunje kunje, abantwana kabasaye ezikolo, bakula misebenzi, bakula nto abaliyenzayo, sebesebenza ukusebenzisa amadrugs betshela benata bezibona ithi kona sikubonakala elizweni. Hayi kunobunzima omkhulu kakhulukazi, kakula nto eyathakazelelwa lapho. Ikuthakazelela udubo lele, udubo olukhona lolukukhala asikuthi kuyabethakazelela, bayabethakazelela ukukhala impilo zabo kusasa labo limnyama kakhulu babithi, sakula nto eyayihlela apha elizweni la. Hayi abantwana bathele nzima, lekile ukuthi bahambise izikolo, abaningi bayehluleli ukuthi bathele imisebenzi kayikho, sebephinga ngokuthatha into ezidakamezwa lezi ezidakayo, babe sebefona ikubona elizweni lapha sekunokupha okuningi kakhulu kubulawana kusenziwani. Hayi akula nto eyayihlela phani, sambona ukuthi kungathakazelelwa lapha ikhona, ngabe bethakazelele kukhala njengabantwana bendlovu obabone behighschool laba kade bekumele babe sekuphela ilungelo labo ngobuhlungu obokuba babubonayo kubazali ukuthi bale kunzima okukhulu kakhulukazi ela kusasa labo limnyame labantwana kubuhlungu kakhulukazi.
Ubona ngani udubo lolu lakho ukulungisiswa na? Sibona abantu abasakhulayo besethuthukiswa kwelezi mbapu
mfowethu kulokuthiphelileyo. Hayi kunzima
ngani usitho kanjani
ukuthi lulungisiswe? Kuyalungisiswa ngubani? Nayo ivele ikhanda libe liwonakele egangeni kokuphela, vele kakunanto ezalunga laphana. Kwaso kumele ukuthi nje angazi kuya ngokuya igeneration engcinyezayo yenza izinto ukuthi zikambe kahle, kwakhathesi hayi hayi sikhothinde sikhothe.
Umnumzana Sibasa Chuma ngosakhulayo ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje abasakhulayo edolobheni leGwanda sebekhuthaze ikhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi ihlolisise iziphathamandla zebandla elibusayo eleZANU-PF ezibahluthunela imigodi yegolide. Lokhu kuvele emhlanganweni wokulwisana lobugwelegwele kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu oqhutshelwe eGwanda izolo phakathi kwabatsha labekhomishini le. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Bekuluma inhlangano yenokoko yenhlanganiso yabatsha e-Community Youth Development Trust CYDT. Abatsha abasebenzele West Nicholson beyiqembu elaziwa ngokuthi Youth in Mining baveze ukuba iziphathamandla zikahulumende zabasuse emgodini ababesemba kuwo kungenani lokuthi banamaphepha abavumela ukuyemba kuleyo ndawo. Umnumzana Paul Gwanangana uthi basuka kulo mgodi sebebona ukuthi impilo zabo zisengozini ngemva kokuhlaselwa ngamabhemba.
Laba abakhona okwamanje bathengisa igolide ongekho emthethweni njalo basekelwa iziphathamandla zakhonapha ezithi azisuki kulo mgodi. Indaba yamabhemba siyibonile eWest Nicholson. Imota zethu zatshaywa ngamatshe lamhla, yikho okudla khona iziphathamandla ezikhonapha eGwanda. Silusizi ukuthi kambe singabantwana sizama ukuphakama sibasuyisele emgodini. Sicela abe-ZACC bayifika eWest Nicholson babone abantu abakhonapho bababophe.
Unkosikazi Duduzile Masilela yena ukhale ngeofisi elibona ngokwenzwa kwamatshe aligugu eleminister of mines esidilile sanda kunkohlakalo egqobe emgodini golide.
Minister of mines, angikwazi nazisalazela lungisa amalephendanazuzu abangasiphendana uvuthu akhesengebhiwa phaa i-just allocation of claims, ngoba i-just allocation of claims at end of the day kugcina kuba le-friday. Ungeke ugcine u-agree ukuvumelane lo muntu ukuthi aphiwe i-claim akathi ngeyomunye umuntu kungela mali phakathi.
Umnumzana Ndaniso Mpane uthi kuyadinga ukuthi imithetho yegolide ikakhulu kulesi sabelo iguqulwe ukuze abatsha bengaphelele entongweni.
Indawo ezinjengabo-Gwanda azidiklewe ama-gold zones okuzatho ukuthi konkona ukutholakala une-gold eGwanda esilofana, kodwa-ke icala kube yikuthi ulithengisele ngani.
Umnumzana Onesmus Nyawunde olilunga le-ZAC uthi abazohlolisisa lezi zikhalazo bathatha amanyathelo ukuze linkohlakalo iphele.
Ngithintekile ngodaba lo-West Nicholson. Senzeni? Ngiyakuthatha kunjalo ngihambe lakho kumhlonitsha uLois Matanda Moyo ngimbikele ukuthi lokhu yikho okwenzakalayo e-West Nicholson. Loba kungabi khona obuya ukuzosivikela. Nxa sesivikelwe, uyabiza abanye abatshele ukuthi lolu daba kumele luphathwe njani. Silakho ukuhambisa abacuphi bethu kumbe sibe labantu abasebenza bengaziwa bekhonale.
Or we have undercover people there.
Abanye abatsha abangene lomhlangano bakhale ngokuthi lezi ziphathamandla azaholisi lapho zithe zabaqhatha njalo bethuselwa ngokunyamalaliswa lapho bethonisa isikwelede. Umphathintambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Ben Khoncube kanye nomnumzana Jaffet Dube ebandla lezanu PF ngezinye zeziphathamandla eziphatheke kwembeni igolide eGwanda. Asenelisanga ukuxhumana lababili laba, kodwa siqoqele umgcini sihlalo ebandla lezanu PF ezansi emandebeleni umnumzana Rabelang Tshweni othe abatsha laba kumele baze ofisini yakhe nxa belezikhalazo athi ukuba bagijimele ukubona zindaba. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kususela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemijova bakhuphule impatalo kwezinye indawo. Amagalaji emadolobheni amaningi aselamalanga engawatholi amafutha epetrol edizili. Lokho sokusenza abemijova laba bathenge amafutha adulayo emkambo wensitha. ngokunjalo labo basuke bekhuphule imali abayihlawulisa uZulu. Imijova layo ivikwa isisilela edolobheni lakoBulawayo ngoba itshona ikundwendwe zamafutha angekhoyo. Amabhasi kahulumende awezubko lawo katholakali kalula ngenxa yohlupho lwamafutha lolu. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandi weni.
Abantu bayehluleka ukuthi bagade imoto zokuhambisa besiya ezindlini besemsebenzini ngoba eziningi zikhuphukile ama-price or intengo, ngikhuluma kunje ngoba kula amafutha okuhambisa. So abantu abaningi sebegade ama-road, omama sebegade ama-road nezigedi, yikho osekufike elizweni kuzinga lokudubeka sokukhona. Akulanto ekhona ehambayo, izinto zinzima, abantu bayadubeka. Kulusizo kakhulu, ngahamba ethawuni kokona khona ukuthi kunzima, uhambe amabhenki abantu bagcwele phandle babuthene bahlezi emfundweni abakwazi ubayenzini. Uye umabhasi abantu bamile bamelele imijobo engekhoyo, bayafuqana emarolini. Hayi mfowethu, labanayeli kunzima, uyafisa ukukhala ngenxa ukhayeli lenzakala elizweni.
Sebebhadalisa malini abemjova?
Umango ongaba yi-78 kilometers sekubiza o-$7 or 7 pounds. Njengokusuka lapha usiya futhi usuka etown usiya kubonketha 8 babiza o-8 pounds, 7-8 pounds. Nxa usuka lapho usiya bo-Cardiff babiza o-10-15 pounds. Nxa umjova ungasawubambanga uvela etown ungakagcwali futhi awuhambe. Namhlanje mina ngilabo abantu engikhuphe labo abafika phose 3 abafike etown ngama-past 9 to 10 belinde ngabo 7 eshele imoto zokuya hambisa edolobheni bekuthi bayafika emsebenzini. Izolo bengikhuluma lomunye ngitshela ukuthi khona na i-trip yabo yelanga isiyi-60 pounds cash kumele babe nayo njengemuntu uzibagade everyday kumele basende 60 pounds ukuze babuyele endlini bonke bayelala. So ngelanga 2 days ufuna 120 pounds, ngenamalanga sekufuna 160 pounds or so in 3 days. Okusike kulo kunzima, balele kunzima kakhulu isike lelizweni. Into azimanga ukuthi siqinisele singathiyani amanga sithuthelane siye ngane kodwa izinto zenzima elizweni.
Amafutha ezimota wona othi ayasilela kabambeki vela kula magaraja lamafutha?
Akula kobulawayo ukuthi angibhodile mina ngiwadinga la mafutha lami njengomuntu otshayelayo. Ngibone umzila owodwa akade use enokuzini edolobheni esezingeni edolobho laphana kuJoshua Nkomo lonasinga lothelu.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga labatsha eleRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Tumelani WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Mike Pompeo ufike kwele Oman namhlanje ekuseni, lapho adlule khona evela kuhambo lwakhe lokwethekelela amazwe aseAfrika. Inhloko kahulumende yakwele Lesotho uThomas Thabane akabuyanga emthethwandaba lapho bekumele athoniswe icala alethiswayo lokubulala umkakhe ngomnyaka ka-2017. Igqwetha lakhe lithi uye kwele South Africa ukuya kwelatshwa. Umongameli Paul Kagame wele Rwanda yena uhlanganelo makhelwane wakhe wele Uganda umongameli Yoweri Museveni edolobheni elisemngceleni wamazwe omabili eleGatuna emizameni yokulungisisa ukufuthelana osokuqhamuke phakathi kwamazwe la. Umanji wedolobho leMtoko ethule isinqumo sokuthi omama abayisikhombisa ababotshwe izolo betshengisela lababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bakhululwe ngemva kokuhlawula imali yesibambiso sebail ezinkulungwane zamadola alikhulu ngamunye. Omama laba babambanela matitshala betshengisela phezu kokonakala kwezemfundo abathi kubangelwa yikungaphathi kuhle ababalisi ngohulumende yena obaholisa ingcosana. Ababalisi ababotshiweyo bane njalo bagoqela umkhokheli wenhlanganiso ye-ATUS umnumzana Obed Masaraure. Ngolwesithathu abasakhulayo be-MDC batshengisele eMtoko kwabotshwa inkokheli yabo ebalisa umnumzana Makomborero Aruzivishe lo mnumzana Alan Moyo beseteswa icala lokutshengisela ngaphandle kwemvumo. Sixoxele gqwetha elilwela amalungelo oluntu elimela abantu laba unkosikazi Ntokozo Dube Tachiwona.
Uweza situation office onguye othethisend ezamanje ukufaka ubufakazi bokuthi indaba kumele bengaphrepaid kube khuluma into ekushiyeneyo la ma-charges akadebe wafesi kuba bebechajwa ngo-section 37 yesi-criminal code ukuthi bayenze umsindo bayenze i-gathering basebesenze umsindo zaninjani angithi. So o-investigating office into ayikhulumileyo ekhothi ukuthi omama laba bayenze i-gathering bengazange benike i-notice sezasesekukhuluma kwethina ukuthi but umthetho awutsho njalo umuntu okumele anike i-notice ngokhonzena nothi abantu abazapharticipate ku-demonstration and also ayisiyo i-charge akade bechaje ngayo sekugcinene emajistrate ugcine wavuma ukuthi bephiwe ibheyili yama-$100 munye ngamunye kwasetshela ke-state ukuthi singase sithunde kamhlaka-5 March kumele besebelungisele i-charge yabo ngizolo kulungisichaje yabo mama laba abazayekela kwezihambile.
Manje ungasitshela ukuthi kahle kahle bebesithi kuyini okubangela ukuthi babotshwe njengoba unochasisa lapho kubana umthetho uthi wona kumele ukhonvina kube nguye ocelayo bona kuthiwa bebebotshelwana.
Khomeke khuluma kwami ngikwenzela amapholisi ekuseni eyikutheli leyo ngokubona kwami ukuthi kube bivaliwe MDC kusasa lapho eMtoko. So bathi bona amapholisa kule intelligence enengevela la eHarare so baphiwe ama-instructions ukuthi abantu ababotshwe. Mina ngokubona kwami nje khona khane ukuthi akulanto ade bengayenza. Kuyafana nanje nophrosecutor argument yakhe kengokuthi I have to oppose bail. Ibail kumele ngiyi-oppose ngesizathu sokuthi I-instructions to do.
Sizwa kuthiwa kusasa kuyabe kulo mhlangano webandla le-MDC khona ngapho ukuthi akula yini ezombangazwe ezingaba zibangele ukubana bebotshwe omama la.
Hayi ngazi angifuna ukukhuluma into engiyaziyo kuthi but engivuleyo yikho khona lokhu ukuthi bekutheka bavalelwe isizathu siyukuthi kule randi kusasa but ukuqiniseka kwakhona angeke kutho ukuthi ngiqiniseni but kube kukhulunywa ngamapholisa labanye labakade bephelekezela
unkosikazi Ntokozo Dube Tachiwona ligqwetha elilwela amalungelo kazulu ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseMtoko. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi kamasikandi uGet More siyabonga moyo yena ke odume ngegama lokuthi Mtane Dlozi. Lutsha hawudabuka ePlumtree asizweni exoxa ecingweni lo Ezra Chisa Sibanda.
Lo kaMasikandi usethandwa ngabantu abaningi ezabelenze emaNdebeleni ikakhulu emangweni yokuqela iPlumtree Jolojo lezinye indawo. Lokhu sekusenza abaculi abaningi abadabuka kulezo ndawo baculele umdumo njengomntana endlozi esikwejise laye namhlanje.
Oh,
Igama lami ngubhethimo Siyabonga Moyo ePlumtree esigodini sasengwana. Lapho engifunde khona iprimary yami engwana, kwase kuthi secondary ngayifunda ePhakamani High School ePlumtree Town la ngifunde khona. Ukuqala kwami kwezomculo ngiqale lapho engithole igama elithi Mntwana Dlozi. Umntwana Dlozi kuyigama engalithola ematohweni lapho engangisebenza khona ebalungwini. Kwase kuthi kuma kufika isikhathi ukuthi lami ngikhiphe i-album kamasikandi, ngase ngisebenzisa lelo gama elithi Mntwana Dlozi.
Umntwana Dlozi selesikhathi ecula kodwa ucindezele idlathe lakhe lauqala elitsha ngomnyaka ophelileyo.
Ngiqale ukucula leqembu abathi amabhubhu esamnyama ngo-2010. Kwase kuthi ngasebenza leqembu iminyakanyana emibili, ngase ngihlangana leqembu futhi iWhite Mfolosi esingamavevani njengamanje. Ngasebenza leqembu lelo, ekuphumeni kwami kulo qembu lelo ilapho engayikhandela khona, ngathatha isinyathelo sokuthi ngicule umculo kamasikandi ngizibiza ngomntwana Dlozi. Ngakhipha ke albhamu ngomnyaka ophelile ngo-2019 mhlaka 2 March, albhamu enesihloko esithi Inkonjani.
Njengabaculi abaningi Mntwana Dlozi laye kukhona abamvula ingqondo, bameluleka ukuthi angene njani kwezomculo.
Ngithanda ukuthi ngibonge abaculi afana noSotha Moyo, ngibonge uSisithobekile Queen Gospel ocula iGospel abayibona abangikhokhelela kakhulu, abangcelisa lapha abangibonisayo endimeni yomculo. Ucula uMasikandi ngaqala ngamamela kakhulu imculo efana noBhekumuzi Lothuli iKhansela, yiyona mculo uMasikandi engikhonze kakhulu.
Umculo kaMntwana Dlozi uphekwe kamnandi njalo uyahlakaza. Lizwi bani ofuna ulitshela abalaleli Get More?
Ngiyayibonga kakhulu isupport abantu abanginikeza yona, ngithi uNkulunkulu anandisele isandla sidlula ikhanda isupport enginikeza yona. Sengathi lo nyaka futhi bengaqhubeka ningisupporta kuze kuthi nami nguze ngikwazi ngiphumelele empilweni ngalo mculo, ngoba ngale kwabantu angiyele mculo. Ungifunayo uyangifonela noma imchado noma amaparties noma yini lapho kudingeka entertainment. Ungifunayo uyangifonela enambeni eSouth Africa 0621395652. Uyahamba kuFacebook ufike uthi Mkhushulwa Mntwana Dlozi.
Isiqinti sePlumtree sidume ngomculo wechibilika iRumba phela, kodwa umdumo kamasikandi lawo ke usungenile. Besigwejisele ejaha lisesikhalangeni uMntwana Dlozi ngomculo wakhe kamasikandi. Uhlelo hoza hoza Friday ibe nempelasonto emnandi. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Dlozi ube hamba lo Ezra Jesus Banda kuhlelo Woza Friday. Ukuziphetha ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. abasakhulayo bamabandla ezombusazwe balembono etshiyeneyo phezu kwekhefu leRobert Gabriel Mugabe National Youth Day elinanzwe namuhla. Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemijova bakhuphule imbadalo yokugada kwezinye indawo. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.